Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 27 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muimbi ane mukurumbira muSouth Africa Lundi anoshaya.
Mvura yonaya zvakanyanyisa zvekuparadza zvivakwa pamwe neupenyu hwevanhu.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoudzwa muulawayo kuti bato ravo rinofanirwa kunzwa zvinodiwa nevanhu kana richida kukunda musarudzo dza 2017.
Ndakutanga kukorokotedza nepfenyuro yeStudio 7 kuti makorokoto masvika makore magumi namana 14 years muchitepfenyura muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuno muAfrica. Tinotenda zvikuru nebasa guru ramunoita. Nokuti nepenyuro ye Studio 7 ndo nepenyuro ya lano.
Studio 7 inosvitsa makore gumi nemana ichitepfenyura.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni nasi vashanyira misha inogara vashoma yeBorodeo neGlenlawn vachiona kuparadzwa kwakaitwa dzimba pamwe nemidziyo nemafashamu emvura yakanaya nezuro muHarare. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti dambudziko remafashamu munzvimbo idzi rakanyanya kuwedzerwa nezvidziro kana kuti majurawo ayo ari kuputswa nemvura owira mudzimba kana pamidziyo. Vachideme vanotiwo zvidziro izvi zviri kupedzisira zvavhara nzira dzaisimbofamba nemvura kare, izvo zvinozoimanikidza kupinda mudzimba yoparadza midziyo.
Kanzuru iri kuyambirawo vagari kuti vakasike kubuda mudzimba dzavo kana vangofungidzira kuti vatarisana nenjodzi. Mvura yakawanda iri kunaya munyika yose, izvo zvinonzi zvave kuita kuti nzizi dzakawanda dzifashukire. Vanhu vakawanda vanonzi vari kuyeredzwawo nemvura pamwe nekurohwa nemheni nguva inenge ichinaya mvura. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze reMet Department rakatopawo yambiro yekuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana, richikurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira. Ngatinzwe hurukuro yataita navachideme pamusoro pekushanya kwavaManyenyeni kuBorodero.
Hongu kune dzimba dzakati kuti dzakapindwa nemvura yemafashama. Takanyanya kuparara padzimba idzi nijuria yatinoti majurawo. Majurawo akaiswa anga akachengeta mvura, mvura yakawanda, obva asundidzirwa, obva anonha. Kuda kwaanga achiita kwakakuzoti dzimba dzine mahwindo ari pasi, uro dzine madhoa dzinonyanya kusimba. Ndobva dzakorohwa nemvura iyoyo dzichivhurika midziyo yemumba ichitobukurwa kuenda panze. Ndodambudziko ratasangana naro kunzvimbo yeBorodeo iyi.
Dzimba dzakavakwa munzvimbo isingakodzeri here kana kuti chii?
Hatingadi kumhanya kuti nzvimbo dzisingakodzeri, asi zvimwe zvataura zvekuti dzimwe dzimba dzakavakwa nepaimbofamba nemvura kare. Saka mvura haitangamwe paimbofamba napo, ikangonaya ikawanda. Inodzokera nende yakafamba napo gore rakapera, oro makore 20 akapfuura, oro makore 6 akapfuura.
Saka kanzuru pane rubatsiro rwairi kupawo here vanhu vakaparadzirwa dzimba iva?
Kanzuru taenda kunoona kuti dzakamira sei, tichipawo advice kuvanhu kuti vangaite sei kana vachinge vawirwa nematambudziko. Nekuti chikuru rubatsiro rinokwanisa kunge tivaudza nekuti kune vamwe vachona vanga vatogadzira pakaurayiwa kudhara nemvura. Saka hapana zvikuru zvatakatakwanisa kuita, asi kunze kwekuchovaudza kuti kana ikachinge yauya futi yakaidaro somvura, ingei muchifamba makadai makadai muchienda neapa neapa neapa.
Dzimba ngani dzakakuwadzwa nemafashamu aya?
dzimba dzakawanda tichiri kutofamba kutenderera kutasa kuti ingani asi dzakawanda chose kuti hakusi kuborodzewa kwega zvinoenderana kunana Glenlone kunana Gatwin mvura yakapinda mudzimba dzakawanda.
Tinoona kuti matambudziko yanga asinganyanyoonekwa makore apfuura. Chii chaita kuti gore rino dambudziko iro riri kure?
Gore rino dambudziko iri rauya nekuburikidza kwemvura yakawanda yanaya. Inyaya yemafashama emvura yanaya. Vanhu vanga vagara makore akati kuti vasingaoni mvura yakawanda. Vanhu vanogona kunge vanga vavarairwa muzvinhu vasingachazviite. Asi pazonaya mvura yegore rino yauya sechenjedzo kuti kana mangwana muchiudzwa nevakuru veguta muchiudzwa nevanoziva nezvemafambiro emvura nezvemafambiro ekuvaka ngene muchiteerera kuitira ramangwana.
Vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vanhu vanosvika zana nevanomwe vekuchida moyo kuhurungwe mudunhu remashonaland west vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenslas Nyamayaro vabvuma kuti chirwere chetyphoid chave mudunhu rechida moyo. Vanyamayara vanoti vanhu vakawanda vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid vanogara mumisha miviri yemanyembere nemunhuwa iyo iri kunwa mvura yemurwizi zvichitevera kusashanda kwezvibhorani munzvimbo idzi.
Mavillages maviri aya ari kutora mvura yavo murwizi vachitora mufuku zviri kunzi zvibhorani hazvisi kushanda zvakanaka saka mvura yavari kutora ndeyemurwizi saka timu dzedu dzinoongorora zvichibatsirise vanhu ivavo.
Vanyamayara vanoti pari zvinoongororo yavaita kune vamwe vevanhu ava zvinoratidza kuti vaviri vakaonekwa kuti vane chirwere chetyphoid. Nekuda kweuwandu hwevanhu vari kufungidzirwa kuti vakabatwa chirwere ichi, vanyamayara vanoti vaendesa nhengo dzavo dzedunhu diki kana kuti district rehurungwe nedunhu guru kana kuti province rechinhoi kuti vanodzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid.
Team yekudistrict yakaendako, team yevaprovince yaendako, so we are still waiting. Teams vapapi vasvika papi chichitora nzvimbo kunyaya yedambudziko retyphoid. Kutarwa kunzi ireku outbreak irikuchida moyo.
Zvinonzi kune vanhu vashoma vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid mumisha inoti Svenhiwa, Kaodza, Kashikavazungu neTedza kuHurungwe. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu vari kufungidzirwa kuti vangangove nechirwere chetyphoid munyika. Asi vanoti chirwere ichi chakauraya vanhu vanosvika vapfumbamwe gore rino munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vagari vemubulawayo nevanomirira masangano akazvimirira oga nhasi vayambira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai kuti vakoshese kusarudzwa kwevanhukadzi vachamirira bato iri musarudzo dza2018. Vachitaura pamusangano wavaita navatsvangirai nhasi, vanhu vakawanda vati bato iri harifanirwe kubvumidza vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo kuti vange vachikwikwidza musarudzo vachida kumirira nzvimbo dziri mubulawayo. Mumwe wevanhu vane pfungwa idzi uye vataura pamusangano uyu ndivambuso Fuzwayo vesangano rebechu likaZulu. Mumwe mugari amai Jacqueline Dlovu vanonzi vapomerawo vatsvangirai mhosva yekusaremekedza kodzero dzemadzimai vachiti izvi zvakabuda pachena mushure mekunge vatsvangirai vasarudza vaElias Mudzuri navaNelson Chamisa kuti vaite vatevedzeri vavo kunyange muzvare Tokozani Kupe vachiripo. Musangano uyu wanga uri mumwe wemisangano iri kuitwa neMDCT yekutsvaga pfungwa dzevanhu panyaya yekuti bato iri ropinda here kana kuti kwete mubatanidzwa uchakwikwidzana nezanupf muna 2018. Vachibva kubulawayo nhasi, vatsvangirai vananga kuPlumtree kunonzwa upfungwa dzevagari vemudhorobha iri.
Mutauriri webato reMDCT uye vari nhengo ye National Electoral Reform Agenda kana kuti nera vaObed Gutu vanoti vakagadzirira zvakasimba kuzvidzivirira kubva kusangano riri kuzviti Citizens Against Violence and Anarchy kana kuti CAVA. Sangano iri mazuva mashoma apfuura rakapiwa mvumo nedare repamusoro yekuti riendese nera kumatare kuti nhengo dzaro dziripwe zvinhu zvadziri kuti zvakapunzwa nenhengo dzenera padzairatidzira muHarare gore rapera. Asi venera vanotiwo vane umbo hwakasimba hunoratidza kuti nhengo dzezanupf nevasori ndivo vaiputsa zvinhu zvevanhu. Vagutu vanotiwo vari kuda kuendesawo kumatare bato rezanupf vachiripomera mhosva dzekuponda nhengo dzaro, nhengo dzeMDC dzinosvika mazana maviri muna 2008 panguva yesarudzo. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizhinji tichitanga nenyaya yenera.
Zvakadzama unongoziva patediso kunyaya dzemutemo ndo kuhofisi kwedu. Takagadzirira zvikuru nokuti zviri kuitika pa tirongoona kuti vanhu vacho vari kuda kusungisa nera vakawana order iyaye in terms of the Class Action Act mazuva aperawo mudare guru rezimhosva muhigh court muno muHarare. Vanhu vatinoziva zvedu kuti ndeve zano nokuti ukatoona ndofunga anga ari pamberi pacho achiita action yacho anotova munhu anga ari mupurisa, very senior police officer. Tichiziva zvedu kuti zvinhu zviri kurongwa nezano, saka isu hatingambofatakatya kunyanyanyanya pazvinhu zvinenge zvichiitwa pamutemo zvinonge zvinzi ngatisanganei kumatare edzimhosva. Ndokudya kwedu, ndochikafu chedu, ndokwatinotambira ukoko. Saka tinoti it's game on muchirungu. Ngavaite havo tosangana navo nokuti tine umbo hwakakwana hwokutaridza kuti nyanya mondi dzaipaza zvitoro zvavanhu dzichiba nokupisa dzimotikari kunyanya motikari yaye ZBC nezvimwe zvakadaro. Vatori maagenzi, mastate agenzi vasori uyezve vamwe varicho vachitova vanhu vezano vatinoziva. Saka tine umbo hwakakwana chaizvo 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 hwokuzvidzivirira.
Tiri kunzwawo mune mamapepanhau munenge muri kutiwo imi muchaendesawo ivanhu vezanu pf ava kumatare nemhosva dzamuri kuvapomera dzekuponda vatsigiri veMDC muna 2008 ichokwadi here uye zviri kufamba sei?
Pane zviri kutoitwa zvakawanda zvekuona kuti tigadzirewo kuti tiende kumatare edzimhosva tiwane order maringe neClass Action Act kuti tikwanise kuti timhangarire mhondi dziya dzakaponda vanhu dzichiuraya kubva muna 2008 dzichibata madzimai chibharo, dzichipisa dzimba dzavanhu, dzichipisa motikari dzavanhu nezvimwe zvakadaro. Nokuti vanhu ava chakanaka ndechekuti takatora, tine documentation yakakwana.
Mutauriri webato reMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare.
Akateerera kustudio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wisdom tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Kuratidzira kwanga kwakarongwa nesangano retajamuka kunonzi kwatadza kubudirira nhasi nepamusana pemvura yanaya zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana. Vanhu vashomanana vanonzi vashinga kubuda mudzimba dzavo vachida kuenda kunoratidzira. Asi vanga vakarongwa kuratidzira uku vati chirongwa ichi chimiswe sezvo vanhu vakawanda vakundikana kubuda nekuda kwemvura. Asi zvinonzi mapurisa anga akazarawo panzvimbo yanga ichifanirwa kutangira kuratidzira uku.
Makateerera kune mhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860, ni 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder WizTech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. Kana muri pa WizTech, tsvagai channel yakanzi CHZM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvuru zvevanhu vanopikisana nekubvisa pamuviri zvaungana nhasi muWashington DC mukuratidzira kunonzi March for Life, uko kunoitwa gore roga roga kwawedzerwa simba neshanduko dziri kutarisirwa kuunzwa neutungamiri hwava Donald Trump neCongress iyo iri pasi pebato reRepublican.
Meya weguta reLibyo riri muSomalia pedyo nemuganhu neKenya aurayiwa mukurwiswa kwaitwa nechikwata cheAlshabab mambakwedza, chiitiko chatsinhirwa nevari muchiuto nevagari.
Nepfenyura yeStudio 7 yasvitsa makore gumi nemana nhasi ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe. Vanhu vazhinji munyika vanoti vari kufarira zvikuru nepfenyuro iyi, vamwe vachiti Studio 7 inofanira kuwedzera nguva dzekutepfenyura. Asi vamwe vanoti Studio 7 inofanira kutepfenyura iri munyika sezviri kuitwa nedzimwe nepfenyuro, vachiti pari zvino zvairi kuita zviri kunze kwemutemo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Ndakutanga kukorokotedza nepfenyuro yeStudio 7 kuti makorokoto masvika makore magumi namana 14 years muchitepfenyura muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuno muAfrica. Tinotenda zvikuru nebasa guru ramunoita, nokuti nepfenyuro yeStudio 7 ndo nepfenyuro yavanhu. Kose kwaunoenda muno muZimbabwe, ungafamba ungaenda kumareserva api, mapurazi api, nomuno madhorobheni, unongo wauti nyaya iripo hurukuro ndeyeStudio 7.
Avo mutauriri weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaObed Gutu vachikorokotedza Studio 7 nekusvitsa kwayaita nhasi makore gumi nemana iri pamhepo. VaGutu nevamwe vakawanda munyika vanosanganisira vanhuwo zvavo nemasango nakazvimirira vanoti Studio 7 inepfenyuro inopa vanhu vese mukana wekutaura zvisinei nekuti vakarerekera divi ripi. Mumwe mugari wemuHarare, amai Winnie Mambo, vanoti Studio 7 inepfenyuro inovapa nhau dzakasiyana nedzimwe nhau dzavanonzwa pane dzimwe nepfenyuro dzemuZimbabwe. Vanotiwo vanonzwa paStudio 7 nhau dzezvinhu zvinoitika munyika dzichipakurwa pachena.
Saka ini zvakandinakira kuwana a different perspective kuzvinhu zvinenge zvichiitika munyika yandinogara. Saka ndinoti makorokota nokusvitsa 14 years rambai makashinga, nokuti panews dziri balanced.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai, vanoti Studio 7 inepfenyuro inowanzopa mukana kumapato ese ezvimatongerwo enyika, uye inosvikawo kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvikwe nedzimwe nepfenyuro dziri munyika.
Iri kusvika kune vanhu vedu vari kumahombekombe enyika, kwakaita sokunana Malipati, kwakaita sokunana Gonare Zhou. Vanhu vedu vanofona vanotiudza kuti ndiyo redhiyo yavari kuteerera. Shoko riri kusvika rakasimba richiteererwa ikoko. Tikatumira meseji tikataura vanotinzwa. Vanhu vedu tiri kuvanzwa vachikurudzira zvikuru kuti dine taramba tiri paStudio 7.
VaGutu vanoti mukurumbira une Studio 7 kumaruwa unoratidza kuti inofarirwa neveruzhinji zvakanyanya.
Ini ndotoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwaGutu kuno dzimwewo nzvimbo dzatinofamba, unotodzwa vanhu vachibvunza kuti vaGutu takakudzwai paStudio 7 uri mukati mechakasara pasi kwenyika kumwe kwokuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station neTV, asi kunzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Asi kunyange hazvo paine mufaro nemabasa eStudio 7, vakawanda vanotiwo dai nepfenyuro iyi yavandudzawo mashandiro ayo. Amai Mambo vanoti nepfenyuro yeStudio 7 iri kuwanza nyaya dzemuHarare, uye dai yatepfenyurawo nhau dzekumaruwa.
Nilofunga nimefana kuenda kumamwe maruva. Ntanyanya kuona nyaya dzishinzi dzinobva muHarare. Zvinenge zvaitika muHarare. Asi zvinenge zvichiitika lese kuna Namutoko, kuna Nanyamapanda. Handizvone zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe mareporti kunzvimbo dziri outside Harare.
Ukuwo vachiwai vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yatepfenyurawo nemimwe mitauro inotaurwa munyika.
Ko zvatiri kuti isu Zimbabwe ine malanguage kana kuti mitauro inosvika 16 kana kudarika. Vanhu vakaita seShangani hatisi kuinzwa isu. Hatisi kuvanzwa vachitaura vanhu vakaita sevavo. Ivo vacho vatiri kutaura kuti kuna Namaripati, kuna Nachikombedzi. Toda kunzwa vachitaura chichangani chavo ichocho icho.
Vagutu vanoti kunyange hazvo pane nepfenyuro dzakawanda dzakapiwa maresinesi makore mashomanana apfuura. Nepfenyuro idzi dzinenge dzinotaura neizwi rimwe chete. Chikumbiro chavagutu nebato ravo ndechekuti dai Studio 7 yawedzera nguva yekutepfenyura uyewo kuti dai yatepfenyura nemimwe mitauro yakaita sevenda, tonga nemimwe.
Isu zvatinonyimwa coverage neZBC television. Zvatinonyimwa coverage nema radio station ZBC neawo anonzi ma so-called private radio station anonzi Zimbabwe totopona nemi. Saka hatingati munokanganisa, asi chikumbiro chokuti tiwedzerewo nguva. Dei zvaita kuti mutipe kana maawa mana chaiwo kana mashanu muchitepfenyura hataitepi.
Mumwe wevechidiki muHarare vaDenford Ngadziore vanoti dai Studio 7 yatotanga television chaiyo.
Zvaikwanisika Studio 7 yaita futi another free channel iri yeTV either pazvimawisiteki zvedisi oro pachiDS chiri $11 chipe chaje. Ndorasonge nechakanaka chose chokuti dai vakuru vacho vazvinzwa vakaita chifree channel chari cheTV ndorasonge coverage yedu neactivities emaelection voter mobilization inda zvakanaka. Because Studio 7 benefit yayo iri kumaZimbabweans because haina party yakamirira, inobatsira munhu wese weZimbabwe. Saka zvakanaka chose ewa consider nyaya yeTV.
Asi nhengo yeZANU PF zvakare vachimirira makonde muparamende vakaindinesi paradza vanoti ivo nebato ravo havafariri Studio 7 nekuti inotepfenyura zvisiri pamutemo uye ichitepfenyura kubva kunyika inovengana neZimbabwe. Vati Studio 7 kana ichida kuwirirana nehurumende yeZANU PF inofanira kunyoresa kuZimbabwe Media Commission yoshanda zviri pamutemo. Kunyange hazvo vaparadza vati bato ravo harifariri Studio 7 vazhinji kusanganisira makurukota ehurumende. Vatsigiri pamwe nenhengo dzeparamende kusanganisira dzeZANU PF dzinoteerera nepfenyuro iyi kana kutaura paStudio 7. Asi vaparadza vanoti havanganyarari kana vabvunzwa mubvunzo.
Hatifariri nepfenyuro iyi, asi kuti tinopindura zvatinenge tabvunzwa. Nekuti tikairegera ichiteera zvairi kuita inokanganisa vanhu vedu. Ndosaka tichipindura. Ndosaka vanhu veZANU PF vachipindura. Ndosaka ini pano weZANU PF ndichipindura ndichitaura newe kudai. Nekuti ndikasataura newe hazviiti zvakanaka.
Asi veStudio 7 vanoti vari kutepfenyura zviri pamutemo sezvinodiwa nemitemo yekutepfenyura pasi rose kunyange hazvo vamwe muhurumende yeZimbabwe vasingazvifarire. Studio 7 yakaparurwa nechirongwa chechirungu musi wa27/2003 apo zvinhu zvange zvakaoma munyika munyaya dzekutora nhau, kutepfenyura pamwe nekufambiswa kwemashoko munyika. Zvirongwa zvendevele neshona zvakazotanga kutepfenyurwa musi wa7/2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru uye akamboimbawo nevamwe vaimbi vemuZimbabwe Lundi Taimara aizivikanwa zvikuru nekuti Lundi Ashaya. Lundi ange ave nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa. Anga ari muchipatara kubva muna zvita mushure mekudzoka kwaakaita kunyika yeChina. Nemusi wemuvhuro anonzi akaendeswa kune vanenge vachirwara zvakanyanyisa kana kuti muintensive care unit. Mhuri yake inoti ainge aine chirwere cheitsvo uye TB. Dzimwe dzimbo dzakaimbwa naLundi dzinosanganisira mpefemulo wami, Mvulele Angene, Mama na Kuluma Navo. Mumwe muimbi wemuZimbabwe akaimba naLundi padamba refurake rinonzi Tichamuona. Ndifungisai zvakava pano mashavave uyo anoti arwadziwa zvikuru nerufu urwu.
Tinotambudziko zvinorwadza especially because the munhu watakamboshanda naye to me equally munhu wandakashanda naye handimuziri kure asi takatomboita masongs sese vana tichamuona my album ratichamuona rina about 4 songs that I featured him. Aiuya paya kuma nguva yakwana socialize a person mamwe ma South African musicians ana mbusi ana Rebecca Malope so we feel like tarasiwa
Asi pamai imbo imba naye apa mungati angari munhu akaita sei tinozoti angari munhu ane mukurumbira asi aishandika naye zvakanaka here
aishandika naye zvakanaka ndosaka takarekodha naye takakwanisa kurekodha naye ndosaka aikwanisa kuuya kumanguva yakwana tichifamba kuenda kuHarare kuBulawayo tichitenderera muZimbabwe so personally pakushanda naye kubasa angari munhu anoshandika naye zvakanaka
Yimbi fungisaye zvakava pano mashavave ari parunare muHarare achitaura nezverufu rwaLundi. Iko zvino tokuchi endesai kuna Marvelous Mhlanganya uye achitaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGambia.
Mushure memakore makumi maviri nemaviri vachitongwa nevaive mutungamiri wenyika vayaya Jame vanhu vemuGambia vave nemutungamiri mutsva vaAdama Barrow. VaBarrow vakatoreswa mhiko vari muupoteri kuSenegal musi wa18 ndira kumuzinda wenyika yavo. Mushure mekumbotenda kuti vakundwa vaJame vakange voramba kusiya basa vachiti sarudzo dzainge dzabirirwa. Asi mushure mekunge nyika dzekumawirira kweAfrica dziri musangano reEconomic Community of Western African States kana kuti ECOWAS vatumira mauto vaJame vakazobvuma kumboenda muupoteri. Izvi zvakapa vaBarrow mukana wekuti vadzokere kuGambia zvakaitika nemusi wechina nezuro. VaJame vaive muto vakapidigura hurumende muna 1984 vakasunga vanopikisa uye vatori venhau. VaBarrow vanoti vachasunungura vanhu vose ava. Vanoti vachashandawo kuedza kugadzirisa nyaya yezveupfumi munyika mavo. Hurumende yeAmerica iri kutenda ECOWAS nebasa rayakaita uye inoti inotambira nemufaro mashoko avaBarrow ekuti vachaedza kuunza runyararo muGambia uye kubatanidza vanhu. America inoti iri kutarisira kushanda zvakanaka navaBarrow. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGambia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa dambudziko rekuwanda kwemvura munyika.
Kana muchitopinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Muimbi ane mukurumbira muSouth Africa Lundi anoshaya.
Mvura yonaya zvakanyanyisa munyika zvekuparadza zvivakwa pamwe neupenyu hwevanhu.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoudzwa Mbulawayo kuti bato ravo rinofanira kunzwa zvinodiwa nevanhu kana richida kukunda musarudzo dza 2018.
Studio 7 inosvitsa makore gumi nemana ichitepfenyura. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia emina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 sibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kabafake abantu abemathebelelands sikhuluma ngerepresentation. Irepresentation sifuna abantu besindebeleni. Asibuyele emuva ngalokho. Kakube ngumuntu wesindebeleni ole proven record yothi wesindebeleni. Kasibandlulule.
Izakhamizi zakobulawayo zihlangana lomkhokheli weMDCT umnumzana Tsvangirai zimkhuthaza ukuba anikeze abesifazane amathuba kanye lokungakhethi abantu bokuzamela uZulu weMandebeleni kukhetho luka 2018. Umculi wengoma zokholo obedumile kakhulu kwele South Africa kanye leZimbabwe uLundi Jamara Kasekho. Izakhamizi zikaWard Chauke ezishabane esigabeni senkabazwe zithi zibuhlungu phezu kokwanda kwamagodi achiwa ngabo makhorokoza abadinga ichrome kule ndawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uhlanganele zakhamizi zakobulawayo labenhlanganiso ezizimeleyo lamhlanje zamkhuthaza ukuba anikeze abesifazane amathuba kanye lokungakhethi abantu bokuza ukuzomela uZulu weMandebeleni kukhetho luka 2018. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Zana Tsvangirai uphakathi kohlelo lokwethekelela izigaba ezehlukeneyo zelizwe edinga imibono kaZulu labenhlanganiso ezimela ilungelo likaZulu ezigabeni ezichiyeneyo zempilo ngabakukhangeleleyo lapho kulungiselelwa ukhetho luka 2018. Esuka kobulawayo uzabhekisa amabombo ezansi eMandebeleni ePlumtree lapho akhangelele ukuhlangana lezakhamizi kunye lenkokheli zebandla lakhe. Ubulawayo kazange ambode umkhokheli weMDCT emtshela obala ukuba abantu abasuka ezigabeni ezingaphandle kweMandebeleni kusukela kuzihlalo zabo councilor kusiya kumalunga edale ePhalamende kabafunakali njalo lelo phutha akade elenza okweminyaka edlule kalifike emaphethelweni ngokhetho luka 2018. Unobhala wenhlanganiso yebhethu likaZulu elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe ngokhetho luka 2018 bakhangelele ukuba wonke amabandla kungabi labantu bokuza abazogcwalisa uhlelo lweGrand Plan.
Kabafake abantu abemathebelelands sikhuluma ngerepresentation. Irepresentation sifuna abantu besindebeleni. Asibuyele emuva ngalokho. Kakube ngumuntu wesindebeleni ole proven record yothi wesindebeleni. Kasibandlulule.
Osakhulayo okunhlanganiso yebulawayo Youth Arise uMthokozisi Ndlovu uthe kobulawayo abantu abazangena kukhetho luka 2018 abasuke eMandebeleni ngoba umuntu okuza nyeke abamele njalo azwisise inhlupho zabo.
Uthi thina njengabantu besindebeleni sasikhangela ukuthi ama opposition parties yiko sasigijimela sisiyakiwo sikuthi sisupporte wona, sikhangelela ukuthi ngabantu ababezananzelela ukuthi njengamandebele singabantu abalimele sivele silesilonto esidala. So kufanele ngokunjalo ngokhetho luka 2018 sikhangelele ukuthi sike sinanzelelwe njengabantu besindebeleni.
Omunye njalo osakhulayo wakobulawayo uNicole Cassandra uthi abantu labo kumele kube ngabantu abahloliweyo njalo abangela bugwelegwele.
Well, 2018 mina I feel like ukuthi ama candidates lawo kumele kube ngabantu abatransparent, ngabantu alabana ukuthi bayakwazi inhlelo zabantu, bayakwazi abantu bavele bakhala ngani. Ama debates kume phambili afana ku debate abantu bekhona balalele ukuze umuntu azikhethele into ayifunayo nxa so 2018.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esilwela amalungelo abomama unkosazana Jacqueline Ndlovu uthe uTsvangirai akahloniphi isisekelo sombuso webandla lakhe njalo balokwesaba ukuthi ngokhetho oluzayo ulakho ukuvalela phandle abesifazana. Nanku sewadinga abesilisa ababili abasuka eMpumalanga ukuba bamncedise.
Kayihloniphi iconstitution yakhe. So sele kule ngozi enkulu ukuthi njengoba ngumuntu ongahloniphiyo labo mama uzagcine ngabahloniphi njengoba sikubonileyo kwenye iparty ebusayo ukuthi umama wagcine kitchen. Thina sibela ukuthi umama babe baphiwa amathuba okuthi labo babuse njona sibaningi kangaka elizweni.
Umfundisi Angiston Spanda yena uthe ngendlela akhulumisane ngayo lomkhokheli webandla le-MDCT ubone mhlophe ukuba ngokhetho luka 2018 uzaba lokhe eqhubekisa injongo yakhe yokuphumelelisa uhlelo lwe-grand plan.
Mina sengikubonile ukuthi ubaba uTsvangirai ucacile ngento yakhe ukuthi yena akalandaba lokuthi abantu bathini, akalaleli. Okwesibili akalandaba labomama nezikhalazo zabomama. Okwesithathu akalandaba lokuthi abanye abantu bezwa njani ngokuhlukuluzwa nokucindezelwa.
Abangenela umhlangano wakobulawayo ngothi bona bafuna ukumelwa inzalo yemandebeleni hathi abantu bokuza okukhanya kungamphathanga kuhle uTsvangirai. Amabandla abalisa i-ANSA le-MRP athi azancintisa emandebeleni kuphela. Izaphu ithi ilizwe jikelele njalo sebeqalile ukukhetha abazabamela noma nje kule nkulumo zokuthi amabandla aphikisayo aye ekhethweni eyimbuma kodwa kulokuthandabuza kulolu hlelo ngoba kungela kuthembana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Izakhamizi zikawadi Chauke ezishabane esigabeni senkabazwe zithi zibuhlungu phezu kokwanda kwamagodi achiwa ngabomakhorokoza abadinga ilitshe eliligugu elechrome kule ndawo. Izakhamizi lezi zithi zikhathazekile ngokungazihlalaphi kwabantu ukugqibela amagodi la aseyingozi enkulu kibo, imuli zabo kanye lezifuyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Zikhuthaza abaqhuba imisebenzi yokwemba kulindawo ukuthi bawagqibele amagodi la lapho sebethole abayabe bekwemba kodwa bazihluphi ukwenze lokho ngemva kokuthola lawo matshe aligugu. Umnumzana Silinganiso Nyathi isakhamuzi seTshawuke Ward komaPanzure khona eShabane yena ke uthi ukhathazekile kakhulu ngalesi simo.
Ya silobuhlungu kakhulu ngabantu abagebha ikhoromu, sifuna ukuthi ngaba thi ngabangagebha bavale amagodi ngoba amagodi asenzela ukulimala kwabantu. Yikho konke lokho siyacela ukuthi abantu laba abasebenza ngababe le mali abakwazi ukuthi ngakulo muntu olimeleyo bamncede. Thina njengezakhamizi zakwamapazwe sifuna ukuthi akugejwe khona bangaqeda ukugebha bagqibele ukwenzela ukuthi sivale ingozi lezi ezenzakalayo. Kakhulu abantwana belusa inkomo, abanye sebebhukutshela phakathi kwamagodi la, abanye bacina sebefela phakathi ngoba adeep oko 25 to 30 meters deep.
Ethi sebekhona asebelahlekelwe impilo ngemva kokuwela phakathi kwalamagodi asekhule okwesabekayo ngokuna kwezulu. Lezifuyo lazo kungesifanayo kodwa baqhuba umsebenzi wokwemba ezishabane bathi kabayiboni ingozi kulokho abakwenzayo lapho bechiya amagodi ekhamisile. umnumzana Rutendo Moyo ngomunye wabasakhulayo abaphatheke emisebenzini yokwemba ezimele esebenzela omunye angathandanga ukumbetha ngegama. Umoyo uthi uyabaphilisa lomsebenzi.
Ya ukuhambelana ngokusebenza siya sikuyenza kwesikhathi siya ngama-targets ukuthi siyabe sisebenza njani kwesikhathi silakha ukuthi ngenyanga sisebenze amathani kuya kuhamba ngokuthi sisebenze njani. Kathesi nje ngendaba yamanzi kwesinye isikhathi kuyahlupha ukuthi simake ama-targets. Ya kuyasebenzeka ngesinye isikhathi.
Izihlahla sezijabalele, umhlabathi usonakala, imvelo yonke ayisalondolozwa ngenxa yalaba bantu. Uzulu wemaphandzure athi ngabavela ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe ukuzadinga leli gugu angalithola azihambele ebachiyela lumonakalo. Ngimele iStudio 7 ngisezwishabane, ngingumevisi Gama.
Amabandla aphikisayo sebambene lozulu emandebeleni ekusoleni ibandla lezanu PF ngokuqoqa idili lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kamongameli Mugabe eMatopos National Park. Amabandla la athi lokhu yikuthunuka izilonda zikaZulu emandebeleni ezilokhu zibhidlika phezu kodaba lombhuqazwe wegugurawundi. IMatopos National Park eMatabeleland South ayikho kachana leBhalakwe lapho kulamangcwaba ajikelwa khona abantu abaningi ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Amabandla asola lokhu agoqela iMDCT, iMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, iAlliance for National Salvation, People's Democratic Party. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu.
Ukudelela okukhulu okwenziwa umgabe lezano PF. Okokuqala sithangelele ukuthi abantu bemasobo emathebelelendi ngabantu-ke abahlaselwa egugurawundi balahlekelwa izihlobo bajikelwa ebhalago emasobo khona lapho izano efuna ukwenza khona ibhesidei kamgabe. Abantu laba babuhlungu okokuqala abantwana abalazincwadi ama-birth certificate, okwesibili balahlekelwa izihlobo zabo kabazincwabanga kuhle ngosiko lwabo kabakwazi ukuthi zingathi kodwa-ke zijikele emgodini webhalago. Ukuhamba-ke kwezanu lomgabe kusayenza-ke le-birthday besiyacelebrata bekholisa besidla imali yabantwana bezimbabwe evele ishota elizweni kutshengisela-ke ukunganakaleli kungakhathaleleli uzulu wezimbabwe. Yikho-ke sithi sina yinto engangihlanga-ke lenziwa ezanu p f into yobuhlungu kutshengisa nje ukudelela ukuthi ngaba siboni njengabantu thina abantu bemathebelelene.
Kukhona na izakhamizi ezingakwenza okungabamba iZanu PF ngamandla ukubana aguqule umcabango lo?
Kakhulu izakhamizi kumele zibambane ziyale zithi lukukazi kufuni zihambe. Zikhona izakhamizi zematopo ezikuyilibandla lezanu p f, yibo bokuqala ukuthi kumele bahambe besola khonokho kwenziwa-ke iphathi yabo ukuthi bahambe beselebrate ebhalako. Kuthi-ke lezinye izakhamizi ezokusivil society, lezinye izakhamizi ezingekho kunhlanganiso ezikhona elizweni zihlangane zihambe zithi thina kasi kufuni lokho zedemonstrata kuyenaleyo ndawo ziphikisane-ke lesezizanu p f. Baza kuzwa lanxa beza kwenza inkani nje bezanu p f isazakala ukuthi bayenze kwenkani bangaphosa benze kwenkani kodwa abantu sezitshengisile ukuthi kabakufuni kabakuthakazeleli khonoko kwenziwa njani.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu oyibandla le-People's Democratic Party. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngezulu eliningi elilokhe lisina endaweni ezithiyeneyo zelizwe eselidale umonakalo wokukhukhulwa kwezindlu, abanye belahlekelwa ngumphefumulo ngemva kokutshaywa ngumbane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. singakangena esigabeni silandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umthunywa oqhakathekileyo wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations kwele Somalia uxwayise inhlanganiso eqondisa ukhetho elizweni lelo ukuthi isebenze ngonanzelelo ivimbe ukungethembeki i-corruption lapho isiqalisa ukubhalisa abantu kugwalo lwabelelungelo lokuvota kukhetho olwenziwa ngenyanga ezayo lokudinga umongameli. Inhloko kahulumende eBritane unkosikazi Theresa May uhlangana lomongameli Donald Trump welemelika lamhlanje esigodlweni sakhe eseWhite House esiba ngumkhokheli wakuqala welinye ilizwe ukuhlangana lomnumzana Trump lokhe eqalileyo umsebenzi. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika. Kuminyaka engamachumi amabili lanhlanu edluleyo ngozibandlela mhla zingamachumi amabili ngomnyaka ka-1942, inkokheli yebandla le-German Nazi yahlangana edolobheni le-1C esabelweni se-Berlin kudingwa isisombululo kulokho ababesithi yinkinga kudaba lwamaJuda. Ukuxotshwa lombhuqazwe wamaJuda lapho okwakuhlala amaJelimana e-Europe. Kwalandela ukubotshwa kwezigidi zamaJuda kunye labezombusazwe, amakamanisi, izikhwicamfundo, amaRoma, izitabane, labagula umkhuhlane wengqondo basiwa ezinkambeni. Iningi labo lagcina libulewe ezinkambeni ezalungiselelwa ukubulala abantu ngokubancitsha ukudla lolunye ucuku. Kuminyaka emithathu eyalandelayo umhlangano we-1C kusiyafika impi yomhlaba yesibili, amaJuda ayizigidi eziyisithupha labangasomaJuda abayizigidi ezinhlanu basebefile enkambeni lezi. Lamuhla lumbhuqazwe wazakala ngokuthi yi-Holocaust. Inkamba ye-Auschwitz-Birkenau kwele Poland eyiyo eyayinkulu kulazo zonke yakhululwa ngamabutho akwele Russia ngozibandlela zimachumi mabili lasikhombisa ngomnyaka ka-1945. Linkamba yayiphose ukuba ingelabantu ngalolu suku ngoba izibotshwa ezazisenelisa ukuhamba zasuswa sekusiza amasotsha akwele Russia. Abakhululi laba abe-Russia bahlangabezwa ngabantu ababecake okwesabekayo abazinkulungwane eziyisikhombisa ababesehluleka ukuhamba ngenxa yendlala bachiwa duze kwenqabanqwaba yezidumbu. Lumbhuqazwe wawulicala loluntu okwabangela ukuthi inhlanganiso yomhlaba ithi lolu cuku lungakhohlwa ukwenzela ukuthi lungaphindwa futhi. Yikho umnyaka wonke ngenyanga kazibandlela zingamachumi amabili lasikhombisa kunanzwa ilanga le-International Remembrance Day. Sokwedlule iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu selokhu kwenziwa impi yomhlaba eyesibili, labalutshwana abasinda kulumbhuqazwe abalokhu bephila lalabo abakhulula laba bantu ababesebugqilini. Kukithi ukuthi singavumeli njalo inzondano locuku olugalulisa uluntu lenhlonipho yempilo yabanye. Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Umculi wengoma zokholo obedumile kakhulu kwele South Africa kanye laseZimbabwe uLundi Tyamara kasekho. uLundi ubhubhe ngolwesihlanu ekuseni esibhedlela se-Edenville kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa umkhuhlane wofuba lesisu i-stomach TB lowesibindi i-liver condition okwesikhathi eside. UBenedict Nhlapho uxoxa labeZimbabwe ngalo umculi.
bathonza abaculi bezimbabwe labathanda umculo wezokholo ngolandela imva kaLundi Thamara. Lo bubheze le minyaka engamajumi amathathu uLast Shakalombili uqala udumo lwakhe kusuka ngo-1998 ngesikhathi sethula amadlalade agoqela umphefumulo wami Mvulele angene lokukhuluma nabo. Lezalwane zeZimbabwe ebelithanda lumculi lithi litshabalele ithalenta elingasoke litholakale lula. Umculi weqembu lamajaha amahle umjiqezi David Ncube uthi alehlanga lingehlile.
Nguyena umuntu engamzwa icula into engizwayo ma uzakhumbula nje kulezo ngoma zakhe ezithi mphefumulo wami. Hey bafowethu, silahlekele kakhulu.
Umculo wephelandaba Super Sounds unqobani Ndlovu uthi ingoma zikaLundi bezintshumayelo enkulu.
Lundi mfowethu, ulale ngoxolo. Siphinde sibongela ku Studio 7 eyesimemileyo ukuthi size lati siyophosa amazwi enduduzo.
Isizalwane seZimbabwe Zanele Dube odabuka eGwanda uthi imva kaLundi imethusile.
Ngizomkhumbula kakhulu ngengoma yakhe kamphefumulo wami. I remember sisezingane nje silalela lengoma sizama ukuimitate nokucula kwakhe.
Usebondlovo dabuka kobulawayo ephumula East uthi kufe iqhawe.
Sizama ubuhlungu kabi ngoba bekuyindoda ethanda abantu ekhululekile ene nengoma zakhe zonke especially umphefumulo wami yazi zonke bezishaya inhlizweni eshinhlungu kabi ngoba lendoda.
Umlingisi weZimbabwe umthusi Bashimane Ndlovu odume ngelithi Madlela uthi umphakathi ulahlekelwe.
Indlela yethu yiyo yona leyo. Sonke ngelinye ilanga siyidlula siyohamba leyo ndlela. So sithi dudu emndenini abaduduzeke bakwazi ukuthi yonke into yenzakala for a reason.
Bonke ke bavumelana ukuthi lo banje lomculi eselele umculo wakhe uzasala wisikhumbuzo esikhulu ezindlini eziningi. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Siyabonga ke jahele zansi lokhu siqhubeka ke ngomculo sesingena ke kuhlelo Woza Friday lapho ke umculi osacathulayo uJafet Wabarati Mlauzi wethule okusemthethweni indlikizane yedlalade elibizwa Woza Nhlanhla ngolwesine ntambama edolobheni lakobulawayo. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji ube khona le wasipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuncane indawo ngolwesine ntambama endaweni ye-National Art Gallery yasedolobheni lakobulawayo. Lapho izinyane lengonyama uJafet Mlauzi, yena owaziwa kwezomculo ngegama elithi Hwabarati, abekade ephakulela khona uZulu idlalade lakhe elitsha elivutha amalangabi alethe igama elithiwa Woza Nhlanhla. Ijaha lakomlawuzi lona elikhulele elokitshini lasenjube liqeqeshwe ngomculi olodumo uJays Marabini kusukela ngomnyaka ka-2010 lapho eliqale khona ukusebenza leqembu likhoze kulunge.
Akulahlekanga
ngimaka Jesu Marabini nguye obe inspiration enkulu kakhulu ukuthi ngihambe nge direction le ngihamba ngayo ku music uyangifundisa njalo nokuthi esizinto ngizenze njalo njengoba yena ngumuntu ohamba phambi
kudlalade lakhe leli uhabarathi usebenzela abaculi abagoqela uqeqeshiwe Mthambo uNoma Nkwali uSandra Ndebele uAshley Manyangayitse uPhesi uJays Marabini uVusa Mkhaya kanye logazela imnyama la yolilunga leqembu lekoze kulunge njalo abaphathisane kungoma ethiwa amakhwela intaba ekhuluma emkhosini wokwethulwa kusemthethweni idlalade likahwabarathi uJays Marabini uthe yena kwelakhe iqembu abaculi abacathulayo bavele baphiwa ithuba lokuba bazimele bodwa
uhwabarathi usenhliziyweni yami kakhulu lomfana ngathi umfana uJays Marabini kwelilanga uyabe ngasekho uzathi wena kuyini okuzakuphilisa ngemva kwaJays Marabini so ngakho ngitshela noko ukuthi kumele azimele bakwazi bonke ukuthi ebhendi akekho umuntu ongaphiwa ithuba
lo Jays Marabini uhwabarathi ucule ingoma okubizwa ngayo idlalade lakhe ethiwa Woza Nhlanhla ngiyimele iStudio 7 ngokubulawayo nguJoseph Njanje
njengomchilo makhosi kazi ngivele wathi kujabule kwaphansi ngihlowa njengamazi ngikhathele samsogolo ngenxa yomhogolo siphile kanzima emhlabeni wesithembiso nginesifiso ngicelekile mathemba amhlophe lapho kuzima khona lingibonise ngibasophe kancane kancane lingikhuphule ngalo mculo igadila lezilo kuhlula insilo kusela similo kusafani lasendulo kuyangikhathaza ngomdazi onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngiza ngama-punchline ngisemnyango nyanqonqoza festa music yakhophoza Jays Marabini ngazi nyobonga tini ngimukho barathi nyongoloza kubula sasha kubula sasha kubula sasha wasala so
awinyoni amako
o
sanoni abelu o sanoni amasulu
o sanhlanhla wenyoni yaphe
awinyoni amako
o sanoni
abelu
o sanhlanhla besulu
o sanhlanhla
thakathi vela nginesikhathi isicathulo sifuthele umnikazi ngiyakushaya ngengoma ngikududule ngamalerik uqaqazela umnyaka wonke singamajananda sonke bajabulile abomkhulu labogogo ngicela ukuze umpululu kunini ngilindile woza nhlanhla mpilise busile abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba grants of lander hluphele ubanisule kuyabheda le ngaphandle ngikhala ngabafowe jabakamba bachubadada kwamoshakala abanye basale esisweni Jays Marabini angazi nyobonga ngithini
awunyoni yabelu awunyoni yamakhosi awunyoni yabesulu wozanhlanhla wozanhlanhla
wozanhlanhla
wozanhlanhla
wozanhlanhla wozanhlanhla wenyoni yabesulu Kaleza kushaya indobolo esikhona manje thina wena mfana mlomo lo ethula umsindo nojabona yafutha umlilo lo esikhaxa konke thina lapha kushaya malilo
ingoma emnandi ingoma yomculo osacathulayo uJafeth Hwabarathi Mlawuzi egqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ukuthi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje izakhamizi zakobulawayo zihlangana lo mkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai zimkhuthaza ukuba anikeze abesifazane amathuba silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.